tangu mzikora tinguwa ninaro muruma tinga tikukwira kwechinwa mukada kutarisa kuiti eko zvinozviri tokuita up to $2.35 $2.35 iyo iri mari yemuno ukada kuitarisa kwazvo kwazvo patinoti mukuda kuzodzorera zvaunenge washandisa tinoona kuti mari iyoyo tinenge tatengesa nechingwa tichitarisa riti iri pari zvinozvi tinge tichitengesa chingwa ne50 cents asi kuti tizokwanisa kuti tichikwanisa kunotenga zvinoita kuti tikwanise futi kubika sechipiri tinge tichitomerwa iko zvinozvi tokungokwanisa kungoti tiite tingokwanisa kumbomira tiri munzvimbo dzatiri takamirira kuti vakuru vanoona nezvekugadziriswa kwehuremu yedhora redu remuno nezviri kuitika kunze uku zvinge zvichiona kuti zvinoenderana here asi pari zvinozvi tikutotambudzikawo nekuda kuti even vatinotengesera vacho havanawo mari saka tinge tese zvakatiomera zvokuti chasara kungozonzi tavhara nokuda kwokuti hazvisi kubatsira kuita bhizinesi nekuti nzvimbo yatiri haisi kukwanisa kutipa mukana wekuita bhizinesi zvakakwana
saka apa muri kuti muri kushaya zvikwanisiro muri kutenga gorosi racho kupi pari zvino
handimbosiyana nemazera amunoita ndekuti nyika yedu yagara hatikwanise kurima gorosi munoita kuti isusu tikwanise kubika chingwa chakatikwanira pagore rese kana tichitarisa takatarisa hatinoti mapesendeji aya tino 80% yegorosi ndo rinobva kunze kwenyika 20% ndo dzatinodini dzatinoshandisa saka pari zvinozvi tiri kutora dzose kubva kunze kwenyika nekuti hatinawo kuita mukuwo zvakanaka mumwaka wapfuura saka isusu tichitora kunze kwenyika kunenge kuchidiwo mari dzeko saka isu mari dzatinoshanda nadzo muno dzatinoti dzemaRTGS dzatoshandisa dzatinoti mabhondi hadzikwanisike kuti dziite sedzishandisike panhiriki pamukuru watiri kushandisa
asi tichitaura neveGrain Millers Association vanenge vari kutiwo havasi kunzwisisa kuti sei mawedzera iwo mutengo wechingwa nekuti vari kutiwo havana kuwedzera mutengo wegorosi
mugaro taurirwo wavo isati se kana tichishanda hazvishande negorosi basi nekuti zvati kutaura izvozvi ukaenda kwavari kugadzira gorosi ravo hakutori naizvozvi tiri kutuhwa tushoma netushoma hakuna gorosi racho havachikwanisa kurima havachikwanisa kugaya ratingati flawa yakakwana inoita kuti tikwe tichikwanisa kusevenza ndosaka muri kuona nguva zhinji tiri kugara tichinozvitengera kunze kwenyika naivowo vane matambudziko asi havakwanisi kuzvitaura nekuti nyaya iri kubata haisi kubata isusu vabiki vechingwa chete inobata tose muindastri medu nokuti nyaya yekudonha kuri kuitika kana yatinoti vhariyenzi yedu ngeyeredhi ndo chinhu chinonyanya kutikanganisa munyika medu asi dai taa tichierengerana kuti mari yedu yatiri kuti tikaishanda nayo iyoyo kana yebhondi kana ichi tokwanisa kuti mari iyo inge ine simba rekunotenga zvakare kuamerica kana kuti kwese kwatinonotenga kunze kwenyika kwatinowana zvishandisiro zvacho hapana chaimbotinetsa taibva tangoziva kuti zvedu zvakaringana
saka tingati chingwa chawedzerwa kubva pamari kusvika pamari
chakambenge chagariswa chingwa kana chiri mu150 saka ikonozvi chatowo ku$2.35 asi kunyange zvakadaro hatingati tiri kukwanisa kuti tirarame chiri ipapo mukoro chavo chingadai chekutoita kuma$4.50